wonguta kwidza mapepa yedu ku court tichinyunyuta nezvinhu zvinenge zvina. Chokutanga ndechokuti vamugabe vakati voter registration yakuitika vakaisa proclamation pasati pane maservers inowa mamachine panochengeterwa information iyoyo. Number 2, pasinazve machine yacho anotora mafingerprints ewanhu anonzi mabiometric voter registration kits kunodiwa 3000 asi kune 400 chete akauya kuzoita zvetraining chete. Chechitatu ndechokuti nzvimbo dzekurejistra kuvhota hadzisati dzavapo. Chechina ndechokuti vamugabe vari kuti zvinotanga mangwana 14 September zvichipera 15 January. Zvavanoreva ndezvokuti mwana anoita 18 after musi wa 15 January achavhota. Izvozvo zviri wrong. Plus zvakare vanhu vedu havasati vaane zvitupa vamwe vachikubhadhariswa mari dzakawanda sei kuti vatore zvitupa. Saka taendesa kumatare kuti zvinhu izvi zvakafanana nekuita gorilla warfare kana kufuta vamwe panyaya dzesarudzo.
Saka nyaya iyi maikwirira kumatare api?
Takwira kudare rehigh court. Dare rehigh court rinotarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvakare atiti maconstitutional cases. Rine simba zvakare rekupigura zvinhu zvisiri pamutemo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika. Saka vamugabe vaita zvisiri pamutemo nekudeclare madeaths vachinyatsoziva havo kuti hapana chiri kuitika.
Saka munotarisira kuti nyaya inonzwikwa riini?
Taitishike chimbi chimbi inogona kunzwika manguva nhasi. Zvinobvumirwa kuti high court inogona kusita at night. Saka inogona kunzwika nhasi kana kuti mangwana makuseni.
Kuivo vamakwirira kudare ava mavasvitsawo here magwaro ekumatare?
Mapepa ari kuenda kwavari ari kuenda namessenger of court kana kuti deputy sheriff. Sekuziva kwamunoita kavamugabe vanogara mudzimba dzine dzakaroverwa mbambo dziya dziya. Saka tinoendesa nechikonzi chedare. Saka chikonzi chedare chichavapa nekuti ichocho chinosvika pese. Asi tambokurukura nevamwewo vanoziva nezvemitemo kusanganisirawo vamwe vari muzano kiesi vari kubvumirana nesu kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zvanga zvisiri pamutemo. Zeti pachayo inotozviziva kuti iyo haisi redi kuti iite voter registration kusvikira muna October. Saka iyo kutiona kuti vari kumhanyira chii hasi kunyatsa kutozvinzwisisa.